Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 11/2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemi ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondorose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri.
Tinoda kutokurudzira vezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana mumugwagwa idzi, vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kuregistra pamainstitutions avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezei kuvoendawo panzvimbo.
Zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepa Great Zimbabwe University neZuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta reMasvingo, komisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission yokurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi muzvikoro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vopinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitwa kuEgypt. Zimbabwe neBotswana dzoumba komiti inenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba wezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana mukurwisana nechirwere chefoot and mouth. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chiri kutarisirwa kunge chiri munyika kwesvondorose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kudzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano renyika makumi mashanu nenhanhatu iri, zhinji dzacho dziri dzaimbove pasi peutongi hweBritain. Mashoko akaburitswa neZuro padandemutande reTwitter nebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika anoti chikwata ichi chiri munyika mushure mekunge chakokwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti chione nhanho dzafambwa neZimbabwe kubva zvayakanyorera kuti ibvumidzwe kudzoka mugungano iri muna 2018. Bazi iri rinoti chikwata ichi chichitungamirwa nemutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri muzvinafundo Louis Franjesc, uye chinotarisirwa kusangana nemutungamiri wenyika gurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, mamwe makurukota pamwe nevakuru vakuru muhurumende uye masangano enhau pamwe nevamwe vane chekuita nenyaya iyi vanoonekwa sevakakodzera kusanganikwa navo nesangano iri. Zimbabwe yakabuda mugungano reCommonwealth muna 2003 munguva yevaive mutungamiri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka?
Awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongika nga shikiwa achiona zvakamira sei nekuti iwo varidzi vanosvika vachiti kana nechari pakati 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 asi tikatarisisa kubva 2017 takapinda president Mnangagwa mutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havati kusungo vanopitisa nehurumende chete saka aiwa ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paintanet vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita iko kuchikwata ichocho
chekuaita chekutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti igovernment government macommunity partners igovernment government kana vataura nehurumende ndau dzinotaura futi neindastry nekuti ndio vanogadzira zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society ende civil society yakasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatine kuti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava nokuti vangoperera kusetdown chete aya vakatoziva kuti kukunokoridzwa ngoma nekuti pangu 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 havazvozvi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mukomo unouya
nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7 zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepaGreat Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta remasvingo komisheni inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission kana kuti zec yave kukurudzirwa kuti ibude nezvirongwa zvekutumira vashandi vayo kuzvikoro zvepamusorosoro kunonyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota musarudzo Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera
vana ava vamukombi vakaita njodzi mumugwagwa unoenda kumasavo wemasvingo Bulawayo vana vapfumbamwe vakakwara zvakaipisisa zvekuti pari zvino vari muzvipatara zvinoti family 24 medical center nemasvingo general hospital kombi yevana ava inonzi yakabuda mumugwagwa ikakudubuka apo vakanga vodzoka kubva kuguta remasvingo mushure mekunyoresa kuvhota uko kunova makiromita makumi mana kubva kuchikoro chavo sasgaro wesangano revadzidzi mumasvingo rezimbabwe national students union kana kuti zinasu vakaovhe muvhei vati nhengo dzavo dzakaita njodzi idzi uye dziri muzvipatara kwadziri kutarisirwa kuti dzichaita zviri nani vamuvhei vati zvinosuwisa zvikuru kuti vadzidzi vanofamba nzendo ndefu dzakadai kutonyoresa kuvhota vosangana nenjodzi nekudaro vakurudzira zveki kuti iite urongwa hwekupinda muzvikoro zvepamusorosoro
tinozva kurwadziwa zvikuru netsaona yakasangana nemastudents edu achibva kunorejista kuvhota kumasvingo vachidzokera kumashava tinoda kutokurudzirawo vezei kuti vachionawo nenjodzi dzatosangana nadzo mumugwagwa idzi vangadaiwo vachitsvaga maprograms ekuti mastudents akwanise kurejistra pamaincidents avari kuchikoro kwavo ikoko kuti vezeki voendawo panzvimbo
izvi zvatsinirwawo nesangano remasvingo media center richiti kunze kwenjodzi dzemimigwagwa vadzidzi vakawanda havana mari dzemabhazi kuti vakwanise kuenda kunonyoresa kuvhota kumahofisi ezeki nekudaro komisheni iyi inofanira kupinda muzvikoro ichirerutsira vana vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumasvingo media center amai Esther Nyambiya vati zeki inofanira kuongorora nyaya yekuenda kuzvikoro zvepamusorosoro mumasvingo nenyika yose
semedia center masvingo tinoona zvakanaka kuti zeki isando mumainstitutions of higher learning muzvikoro zvevana so tinoona kuti zvakanakawo kuti zvoni zeki ikafambawo muzvikoro zvakadai vana vanobudawo neuwandu hwavo vachirejista kuvhota uye zvinoitawo kuti akaona umwe wake achirejista kuvhota anokurudzirwawo
nemasangano aya vanoti zvikoro zvepamusorosoro mumasvingo zvakaita seGZU masvingo polytechnic bondo of chairs college nemogesta zviri kure neguta izvo zviri kuita kuti vana vazhinji vatadze kufamba kunonyoresa kuvhota nekuda kwedambudziko rekushaya mari dzemabhazi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo reelection resource center kana kuti ERC vasolomon bobos bunu vatiwo
Great Zimbabwe inenge ine vanhu vakawanda vanogona kunge vasati vanyoresa asi vaine makore anosvika 18 mukana mukuru wekuti Zimbabwe Electoral Commission ikwanise kunonyoresa vanhu zvakachipa nekuti vanhu ava vanogara panzvimbo imwe chete havadi education yakanyanyisa vanogona kutodzidzisa nayo pachezvavo nekuti mastudents kudhara.
Mutevedzeri wemukuru webasa muzeki mudunhu remasvingo vamaxwell ncuve vati
isi semasvingo hatinasati ane programu iyi. Ya, ndizvozvo zvakanaka chaizvo, iri programu yakanaka asi ndekuti for the time being hasati anayo izvo.
Vanoona nezvezvirongwa zvokurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC mumasvingo vajefferson Chitando vanoti vari kuzama kuonesa zeki kuti ite chirongwa ichi muzvikoro.
Chatinoona panhu pakaungana voruzhinji pamateachers college pamauniversities edu pazvikoro ipapa hapafanirwa kunetsa zeki, inofanirwa kuti ngeende ipapo nokuti ndopatinotarisira kuti mwana anofanirwa kurejeswa kuchibatwa ipapo asati aenda kure.
Umwe wevakuru vebazi revechidiki mumasvingo vachausungana savanoti
kunyange tichikurudzira kuti mafirst time voters varejiste kuvhota pamwe nekukurudzirawo zvakare kuti vana vechikoro mastudents edu arejiste kuvhota tinofanawo kutarisa kuti zebato rinoshanda nebudget ende haringazogoni kuti riringe munhu woga nekuga panzvimbo yake yaari.
Vemasangano akazvimirira vari kukurudzira vechidiki munyika kuti vanyorese kuvhota muuwandu hwavo kuitira kuti vakwanise kuwana kodzero yavo yekusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzegore rinouya. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vapinda musangano weUnited Nations Climate Change Conference kana kuti COP27 uri kuitirwa kuEgypt vachitaura pamusoro pezvaitwa nenyika yavo mukurwisana nematambudziko akanangana nemamiriro ekunze muAmerica nekunze kwenyika yavo. Zvisinei, vanga vachitarisirwa kuwana vamwe vari kupinda mumusangano uyu vasina hanya nezvaitwa neAmerica asi kuti vane chido chekunzwa kuti nyika dzakabudirira zvii zvadzingaita pari zvino kubatsira nyika dzakawirwa nematambudziko emamiriro ekunze. Semuenzaniso, Pakistan inoda muripo pamusoro pemafashamu emvura avhiringa nyika iyi ayo anonzi akonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kupindawo musangano uyu kwakare kuEgypt. Vanhu vane chitsama vanonzi varatidzira panze pemusangano uyu vachikurudzira dzihurumende kuti dzizadzise zvivimbiso zvadzo zvekubatsira nemari nyika dzine urombo mukurwisana kwadzo nekushanduka kwemamiriro ekunze. Nengwe yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vari zvakare mumiriri wechitungwiza noti mudare reparamende vaGodfrey Sithole ava vakabuda mujeri rechikurubhi nezuro manheru mushure mekubhadhara mari yechibatiso vanonzi vave kutarisirwa kunoongororwa utano hwavo navana chiremba mushure mekugara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika kumishanu. VaSithole vakabhadhariswa madhora emunyika zviuru mazana matatu kana kuti $300,000 semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo pamhosva yavari kupomerwa yekukonzeresa mhirizhonga. Pamusoro pekubhadhara chibatiso vakanzi vange vachizviratidza kumapurisa kamwe chete pasvondo vasakanganise vafakazi uye vape maoko edare gwaro ravo rekufambisa kana kuti passport. VaSithole vakanga vagara mutirongo kwemwedzi ingada kusvika mishanu pamwe chete nenhengo dzebato ravo reCCC 15 dzinosanganisira mumiriri wezengeza West waJob Scala avo vari kutarisirwawo kudzoka kudare svondo rinouya kuti vange vachinzwawo nyaya yechikumbiro chavo chekuti vange vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nengo dzebato iri dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga mushure mekuwanikwa kwemutumbi wenhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali avakapondwa. Ngatinzwei mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vachitsanangura pamusoro pekubuda kwavaSithole.
Tichangatiri kushikurupi maximum prison, tichui kamchira vastole, honorable Godfrey, wangawa piwa peo, ene high court, tichipembera, ene kufara, ene kutinde mwa wedu, muri yake, yanga ichitari sirasa baba, kutave harukumba, achifamsa mabasa, ishebatu, tichakatarisa kusemu no, wataka diploma in parliament, ada achifamsa basa, reku advansa, nyaye kuti munyika muwe ne mtemo iri pro people, muwe ne mtemo iri democratic, muwe ne mtemo iri within the constitution zenyika, uye vanhu vakamvotera kuchitumisa nuka achitari sira kutafambe nenyaya dzecommunity development afambise basa asi 156 days ari mukati achidzivirirwa kodzero rake.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift of Stalo Siziva vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Korea vaYoon Suk-yeol nhasi vati kuedza kushandura mamiriro ezvinhu mudunhu reAsia nechisimba hakusi kuzotambirika panguva iyo paine makakatanwa pamusoro peSouth China Sea, Taiwan uye kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Vanozvipira kubatsira pasina muripo muDemocratic Republic of Congo kana kuti DRC vanobva kuGoma Active vanonzi vaunza kwete zvekudya chete asi mumwe mufaro kuzviuru zvevana vakasiyiswa misha yavo nekuda kwemhirizhonga iri kumabvazuva kwenyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvinomwe kana kuti 237,000 vakatiza misha yavo kubva muna kukadzi, zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% vari vana. Zimbabwe neBotswana dzaumba komiti nenyanzvi dzinosanganisira vana chiremba vezvipfuyo kubva kunyika mbiri idzi senzira yekusimbaradza kubatana kwenyika mbiri idzi mukurwisana nechirwere chemahwanda kana kuti foot and mouth. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weBotswana vaMokgweetsi Masisi vataura mashoko anhasi mangwanani apo vanga vachitaura nevagari vemumusha weZenshambe uyo uri kuChamembe kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. VaMasisi vati nyanzvi dzakaumba komiti iyi iyo iri kutungamirwa negurukota rezvekurima munyika yevaFidelis Mulau dzinotarisirwa kuuya nemushongo wekurapa chirwere chemahwanda icho chadai kunetsa.
Vairadzirwa avo vanenge vonatsa
vachiita basa ravo nemazvo, takatarisira kuti ana mazvikokota venono vachaita basa guru mukutipa mushonga uchapedza chirwere chemahwanda. Netarisiro yakakura kwazvo kuti vana mazvikokota ava vachaita kuti Botswana neZimbabwe dzive shamwari dzemandorokwati mushure mekuita mushandira pamwe uyu.
Sezvo kusina mushonga unorapa chirwere chemahwanda, Botswana imubishi kupfuura nekupisa mombe zviuru gumi kana kuti 10,000 senzira yekumisa kuparara kwechirwere ichi icho chakaputika muna Nyamavhuvhu mumisha iri kumuganhu wenyika iyi neZimbabwe inoti Sinyawe, Sivia, Butari, Ramokhobana, Moroka, Mapoka neZenshambe. Kuchishandiswa mishonga inoderedza ukasha wechirwere chemahwanda inogadzirwa nekambani yemunyika iyi yeBotswana Vaccine Institute, vaMasisi vati urongwa uhu hwakanangana kupedzwa kwechirwere ichi muZimbabwe sezvo vachibvumirana kuti chiri kutapukira kubva munyika.
Kuna nekomiti yemwe inongori vati mutuo vaikopani zilion ivine malova neke varumire kuHarare.
Saka hondo huru kuti tikande neZimbabwe pamwe chete nekuti kana Zimbabwe ikakwanisa kuva nyika isina mahwanda nesiwo tinenge takunda. Hurumende yangu ichashanda neyeZimbabwe kuti tikwanise kurwisana nechirwere ichi.
Vamulao vato vagara vachipa Zimbabwe mishonga yechirwere chemahwanda asi vaona kuti zvakakosha kuti vaite muonera pamwe chuma chemuzukuru pakurwisana nechirwere ichi icho chinotadzisa nyika zhinji kutengesa nyama yemombe kunyika dziri kumawirira.
It will be a Botswana project that we have to sell to other
project in the Botswana yakabatana nedzimwe nyika kunyanya idzo dzatakakomberedzana nadzo seZimbabwe, South Africa nedzimwe. Isu tisi tega tine kambani inogadzira mishonga yechirwere chemahwanda. Saka shuviri yedu kuona nyika dziri mudunhu dzakafana nesu nyaya dzekuva pamberi nekurwisana nechirwere ichi.
Muna 2011 Botswana yakatanga kupa Zimbabwe mishonga yekurwisana nechirwere chemahwanda inosvika 50,000 doses senzira yekubatsira hurumende mukurwisana kurwisana nechirwere ichi. Studio 7 anakwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota rinoona nezvekurima munyika Dr. Enkes Masuka vanga vasingadaire nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Takundikanwa kubata vatevedzeri vavo vaviri vanoti vaDouglas Karoro navaEvangelis Aritatos. Taidzawo zvakare kubata mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira Ishe Henry Mukono Shuro asi hatina kukwanisa kutaura navo sezvo vanga vasiri muhofisi yavo. Nyanzvi munyanzvi zvifuyo uye vari mukuru pakambani inotengesa zvekudya zvezvifuyo muguta reFrancistown muBotswana vaIan Ruende vati urongwa uhu hungabatsira kwazvo sezvo vana sorojena varare muapwadzi makomo vakati chara chimwe hachiswanyi inda.
Zvirwere zvakaita seZana foot and mouth diseases zvine zvichoda kuti all my stakeholders, all hands on deck, that's why pakaitika an outbreak inotoreportwa organization for animal health so that dzimwe nyika dzotonotify vazorozavati paita dambudziko rakati pakati and then vamwena vamwanavachisacrifice ama measures okuti vadzirire spread yezvirwere zvakaita seizvozvi. Sesaa muchiona dzimwe dzenguva pa vanhu vaitaa mamovement restrictions kuedza kuti timinimize kuspreada kwezvirwere zvakaita sei.
Chirwere ichi chinokonzera kuti Botswana imbomisa kutengesa nyama yemombe kueuropean union kana kuti EU nguva dzese pachinenge chanyuka. Ndakamirira Studio 7 muGaborone Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Kunyange varime vakawanda vari kufarira kunaya kuri kuita mvura kumativi mana enyika, vamwe varime vegorosi vanoti mvura yaturuka nekukurumidza iyi ichakanganisa gohwo ravo sezvo gorosi ravo ranga raoma rave kunayiwa riri mumunda. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wegorosi kuBanget vamunashi Chambati vanoti vainge vakatarisira gohwo rinosvika matani makumi matatu asi vanoti izvi zvicharamba sezvo gorosi ravo rave kunayiwa richiri mumunda. VaChambati vanoti mvura iri kunaya ichakanganisa huwandu pamwe nekunaka kwegorosi ravo izvo zvichaita kuti vawane mari shoma pane yavanga vachitarisira.
Ndainge ndakatarisira kukohwa 30 tons asi izvi hazvichagoneka nekuda kwemvura iri kunaya zvakanyanya.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe murimi wegorosi mudunhu reMashonaland East pedyo nemarondera vaWeston Kahari avo vanotiwo mvura iri kunaya iyi ichakanganisa gohwo ravo.
Kana ikawandisawo zvichiwadikatangaujeeeaaa50 days zedu tikadzitangira musi wa15 October toverenga kumashure ndo inofanira kunge iri cutoff date yekuti vara wiki yacho.
Mumwe wevatevedzeri vaviri vegurukota rezvekurima vaPeter Aritatos vanoti vakatoendesa michina yekukohwa gorosi kunzvimbo dzose munyika yose uye vanokurudzira varimi kuti vapedze kukohwa gorosi mumazuva mashoma ari kutevera. Mumwe murimi wegorosi mudunhu reUmuguza kumaTebeleland North vamukotozi Lunga vanoti izvi hazvisi kuitika vachiti vakavimbiswa michina yekukohwa masondo maviri apfuura asi hapana chatichauya.
The rains have affected us already.
Gorosi redu rinopedzisira rave neunyoro izvo zvinoreva kuti tinenge tafanira kumborokomesa tisati taendesa kuGNP. Taitarisira kuwana combine harvester kumasondo maviri apfuura asi hatina kukwanisa. Takaedza kuadha tikaenda kuti
sachigara werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti vanokurudzira varimi kuti vakurumidze kurima gorosi mumwedzi yaKubvumbi naChivabvu kuitira kuti izokwanisa kukohwewa muna Nyamavhuvhu naGunyana mvura isati yaturuka.
Wiki inotanga kudyarwa April uye kazhinji tinokurudzira varimi kudyara wiki yavo kusvika musi wa25 May apo tinenge takatarisa kuti wiki inodyarwa April naMay inooma kubva September kusvika October apo mvura inenge isati yanaya sezvo mvura mwaka mizhinji yaitanga kunaya kubva kuma18 October.
Amai Jiti vanokurudzirawo hurumende kuti ipe varimi vegorosi zvikwanisiro zvekurimisa gorosi nguva ichiripo kuti varimi vakurumidzewo kurima.
Kuvarimi vanorima witi zvakanaka kubata nguva inoita kurima witi kuti vasazorasikirwe negorosi ravo zvinozoita kuti varasikirwe nemari zhinji. Vanopa zvokurimisa kunyanya hurumende ngaipewo varimi mainputs nenguva kuitira kudyara nekukohwa nenguvawo. Vamwe varimi vari kutambudzika kutsvaga mari yekukohwesa uye kutenga dhizo rinodiwa sezvo izvi zvava kudhura zvakanyanyisa. Dambudziko remvura nemoto gore rino zvanyanyisa zvokuti wichi ichaderera gohwo pamusana pekurasikirwa yatsva kana kuti yanaiwa.
Zvimwe nyanzvi dzekurima dzinoti varimi vegorosi vave kunonoka kurima zvinozoita kuti vanonoke kukohwa nekuda kwekushanduka kwemwaka zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Hurumende yanga ichitarisira kuwana matani zviuru mazana matatu nemakumi masere zvegorosi kana kuti 380,000 tons ako kanoveke kutanga kuti iite gohwo rakadai regorosi rinokohwewa munyika. Asi kana mvura ikaramba ichinaya sezvairi kuita mazuva ano, tarisiro iyi inogona kuenda mudondo. Gore rino varimi vanonzi vakadyara mahekitea zviuru makumi masere egorosi kana kuti 80,000 hectares nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, maziso nenzeve zvevateveri vemutambo wenhabvu zvave kumakwikwi eWorld Cup kuQatar, uko Africa iri kumirirwa nezvikwata zvishanu gore rino zvinoti Cameroon, Morocco, Senegal, Tunisia neGhana. Senegal yazivisawo nhasi kuti shasha yayo Sadio Mane achange ari muchikwata chenyika chichange chiri kumakwikwi aya, kunyange hazvo akakuvara achitambira chikwata chake cheBayern Munich. Izvi zvakaitika nemusi wechipiri. Kusimba kwamani kuti anga ari muchikwata kumakwikwi aya yanga iri nyaya yanga ichinetsa vateveri vemutambo wenhabvu vakawanda. MuZimbabwe vazhinji vanofunga kuti chikwata cheSenegal ndicho chichaenda kure sezviri kutaurwa nemuteveziri wemurayiridzi weCaps United Fungaito Stawo Kwashi. Ngatinzwei nyaya ina Michael Kariati.
Kwashi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ichadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Stereki for development yemaAfrican coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica muri kushandwa ende makoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa, because wakaona uchikwanisa kuqualifyisa team kuenda kuWorld Cup unenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti vararidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvinoshuwiro yekusvika mumasemifinary kana mufinary kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010 ndidzo nyika dzakagumira makota finari. Hakuna nyika yemuAfrica yati yasimudza mukombe uyu kana kusvika masemi finari. Makundano eWorld Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi, apo tiri kutarisa nezvekuburitswa muusungwa kwenhengo yeCitizens Coalition for Change vaGodfrey Stole mushure mekubhadhara mari yechibatiso neZuro. Tichazeyawo zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Chikwata cheCommonwealth Assessment Mission chotarisirwa kunge chiri munyika kwesvondo rose kutanga mangwana kuti chione kana Zimbabwe yakakwanisa kuzadzisa zviga zvayakatemerwa kuti ikwanise kudzoka zvakare mugungano iri. zvichitevera kukuvara kwevana makumi maviri vepa Great Zimbabwe University nezuro munjodzi yemumugwagwa vachibva kunonyoresa kuvhota muguta remasvingo. Zeki yokurudzirwa kuti inge ichitumira vashandi vayo muzvikoro zvepamusoro vachiita basa rekunyoresa vadzidzi vanoda kuzovhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.